Vakomana veyuna yuna vakakwatura chikwata chemo football club pakupera kwesondo ndokuisa mapoints matatu mubag ravo. Izo zvakapa kuti Masvingo United ibve yagara panhongonya yedivision 1 Eastern Region League. Masvingo United yava kutamba nemutoko Traders nesondo uye inofanira kukunda kuita kuti ibve yatora mukombe uyu uye kupinda mukaso laga Premier Soccer League gore rinouya. Vatsigiri vemasvingo vanoti vane chivimbo chekuti vakomana vechikwata chavo vacharakasa chikwata chemutoko Traders. Mumwe mutsigiri wechikwata ichi vaPeter Guyo avo vanogara mumusha werujeko vanoti ivo vatotanga kupemberera sezvo vari kuziva kuti vakomana vavo veyuna yuna vatatsvaira mutoko Traders.
Ndashamisika zvikuru mukoma pamunobvunza chivimbo. Isu hatina chivimbo nokuti tatovamo. Isu semasvingo isu tatopinda Premier. Mutoko hoko yonesu. Isu plaza hatisina baza kane zvakawanda wanda. Isu tatopinda Premier hamena havo vakasara. Isu semasvingo tiri kufara zvikuru izvo semasapota emasvingo United. Yuna yuna bhora. Todoona kuti iko zvino izvi tapinda Premier. Zvatinakira isu semasvingo tata nemakore anokwana aita mashanu tisina kumbopinda mustadium. Kukuzavo bhora rinoonekwa kuti iri ndiro chairo chairo. Mupremier tenge tirimo. Dynamos ichiuya tichirova. Highland State chirovazve. Kusvika kwacho kuchike nini palog ndofunga gore rinoka. Tisitodotora Premier League kasemasvingo. Inenge iri inonzichi kwaichi kubounza back muground tichidzoka tichitora zvedu Premier yedu tiri muground mucheke omu. Zvakatikoshera isu sevagari. Unoona guta redu iri kai. Ndo ratinotiro guruguru pamakore mumaguta osa mungafunga ari muZimbabwe. Chakazongoita hacho chitoko asi ziguru.
Vamwe vatsigiri veyuna yuna vanoti ivo guta ravo iguru nokudaro rinofanira kuva nechikwata chemumusha chinotambawo nhabvu yemupremier league. Mumwe mutsigiri weyuna yuna boys anogara kurunyararo west muzvare Emilia Gonese vari kupika kuti rwendo runo chikwata chavo chichange chichikwekwidzana nezvikwata zvepamusoro-soro zvakaita sedynamos, Capes United, Highlanders, FC Platinum pamwe chete neCapes nechicken ini nedzimwe dzakasiyana-siyana.
Ini somutsigiri weMasvingo United ndine chishuwo chikuru chokuti timu yedu inohwina paichaenda kwamutoko apa. Apa nemutambiro uri kuita vakomana tiri kuvaona chero kusession vari kutamba chaizvo zvokuti tinotova netarisiro huru yekuti pavanongoenda chete kwamutoko vanosvika vachitohwina. Vangosarigwa nemapoints mashoma-shoma kuti vatodzoka mupremier ende totoziva kuti by next year vanenge vatodzoka mupremier. Taneta nongoona amwe matimu akaita sana chicken ini vanani vamwe tete tichingoona mumaTV isu yedu isati yadzoka mupremier. Premier of which kubva makore apfuura yakanga ichingova mupremier saka ikona zvototirwadza tikaona timu yedu ichisarirawo mashure asi ikona tine chivimbo chokuti inodzoka chete mupremier.
Mugare wekumucheke vaCosmas naro vanoti chikwata chavo chiri kukunda mumutambo wasara mumwe chete uyu.
Tinofara zvikuru nekuti tikawina game iri ratakatarisana naro tinenge tadzoka muleague. Zvinotifadza nekuti tinenge takutambawo nemamwe mabig teams akaita sana Highlanders kana Dynamos. Izvi zvinotifadzawo nekuti muno masvingo tanga tisinawo chimwe chinhu chingativaraidzawo chakaitawo sebhora. Izvi zvinotifadza nekuti business remuno masvingo rinobudirira nekuwanda kwevanhu vachiuyawo kuzoona mabhora avo akawanda wanda. Tinofara zvikuru nekuti Masvingo United yaakuda kupinda muleague. Tinotenda kuti ichanokunda kwose kwaichaenda kwamutoko.
Asi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muchikwata cheMasvingo United vaFilip Shumba vanoti vatsigiri vavo ngavambopora vamirire kupera kwebhora remusi wesvondo kuti vazonyatsopemberera.
Tinokurudzira masupporters edu kuti arambe akazvibata titange tatamba game tihwine 3 points dzinodiwa. Tapedza kutamba game tinogona kuzotaura zvemacelebrations na 5. Tapedza kutamba nemutoko Traders. Isisu setimu tagadzirira zvakakwana uye tinofungidzira kuti tine maplayers anogona kuita kuti zvatiri kuda kuti tiachieve zvibudirire. Mutoko Traders itimu yatakambotamba nayo kuno kumasvingo tikaidya nezvibozwa 4-1. Saka vasiri vanhu vanotityisa, vanhu vatinoziva kuti tinokwanisa kuvarova even kumba kwavo. Saka tiri kuti kumasupporters edu ngatizvibatei tozotanga kutaura nezvekupinda mupremier league tauina game kumutoko.
Masvingo United iri pamusoro nemapoints makumi matanhatu nemanomwe, ichiteverwa neMutare City iyo ine mapoints makumi matanhatu nematanhatu, uye Hartley Academy iyo ine mapoints makumi matanhatu nemashanu. Zvikwata zvitatu zviri pamusoro izi zvine mukana wokutora mukombe, izvo zviri kupa kuti vamwe vatsigire veUnion nevamirire pacharidzwa pembe yekupedza bhora musi wesvondo. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini mutori wenhau Gandri Maramba.